Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the intimidation of foreigners in Durban by some South Africans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Things are not okay here, guys, things are not okay here. Six, TAC 46, TAC 67, TAC 49, TAC 55, and two for Water Africa. And two for Water Africa have been stopped and they've blocked the road and they are singing in front of our trucks saying we don't want foreigners here. Things are not okay. I don't know how we can get helped here. They are saying, get out of the truck, park your truck there. Get out of the truck, park your truck there. Get all your things from the truck. That's the situation which is here.
So they opened a new association, but he has been made a driver, a truck, because a driver, a truck, so I want to say it's far away. Actually, whenever I listen to them, so they are saying, I was talking about the government.
Thina bantu baphumayo baya ko Zambia, Congo, niyasicabangela na ukuthi masingale lamashangane la osibulalela khona ngale. And mase besibulala lapha siyolandwa ubani? Ngiyabuza nje kuphela.
And so these are voices of people that are facing some kind of disturbances in Durban. And this is our topic today, Jonga.
Yes, some foreign truck drivers say they are being intimidated and brutalized by locals who claim that they are grabbing all jobs, leaving them unable to fend for themselves. Some drivers from Zimbabwe, Malawi, Mozambique and other nationals employed by South African haulage truck owners say they are the main targets of the current disturbances that have so far been confirmed mostly in Durban. Foreign drivers' vehicles are being seized by locals.
At the same time, the Daily Maverick Times Live and other publications report that some disturbances have been reported in Durban settlements, resulting in the displacement of over 50 people in the Benwood informal settlement in Sydenham and also Springfield, Kenville area in Durban. Protesters reportedly stole foreigners' belongings. Previous disturbances have resulted in the loss of lives.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele.
Yeah, chonga kunjani futhi.
No ndirethi Gibbs.
Yeah, so lamhlanje sikhangela khona ukwenzakala ke eDurban. So kutwa ke kulabantu abachayela izimoto abangani bahlutsha sibili ngabantu bakwele South Africa. Abantu babathathela imisebenzi ngakho ke bona bathi abasela lutho lokwenza. So bakhangela ke ukuthi umuntu ule driver's license emenjani. Nxa ukuthi uchayela i-truck yomuntu umnikazi ose South Africa. Bakuthathela yonke ibelonging yakho. Olakho uyabo kuthwele bekuthathele license base bekuthathele le truck bangenza njalo bakujethe hamba. So ke sikhuluma lo new driver kuthiwa ngu Solomon othi ube khona apho kusenzakala konke lokho kuthi kusenzakala njalo kwasekugwazwa omunye khanya ngazani uvela kwele Mozambique. So ke sike sabona imfanekiso yakhe ama pictures akade maningi kakhulu elokho esokuleta ku social media kutshengisela ukuthi kulo truck driver ukade gwaziwe. So kunjalo ke kule minye settlement esikhona ngale Durban ukubikwa kuthiwa ke kulabantu ababaleke by police station abanye njalo bangazani baphonga ubhoda nje kula ngale eDurban ngoba kuthiwa initially kade ungani bebengabhadalanga irenti ngokutsho kwabantu then wasekubuya ukuthi kwasekumemetheka kwaba into esingani sokutagetwa abantu abavela kwamanye amazwe. So ngani uyahlupha khona kufowethu
ndizozo wongu wadiwa watereri nevatariri nhasi nyaya tiri kukurukura ndeyekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvikuru mudunhu reKwaZulu Natal kune guta reDurban ndokwatiri kunzwa kuti kwakatangira nyaya idzo dzasiri kunzwa kuti dzatendererawo dzapinda mune mamwe matunhu tinonzwa kuti kunzvimbo dzakaita sekunana Mpumalanga kune zvinenge zviri kuitikawo ikoko vezvitoro havasi kusiyiwawo kana uine chitoro kana bhizimusi rako uchinge uri mubva kure sematauriro avanenge vachiita kuti muforena unobva watongorwiswa vachitora midziyo yako kana kuluta kwatingati kuluta kuyawo idambudziko vamwe vari kupomera mhosva kune vezvematongerwo enyika vemusouth africa kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna meyu zviri kuita kuti vanenge vachitsvagara tsigiro vavimbise zvisarwa zvesouth africa kuti tichakubatsirai kuchengeterai mabasa kana makamati votera ari kutorwa nevekunze takanzwa rimwe gurukota mutevedzero gurukota rezvinova vanoona nezvemapurisa vabongani mukingo hanzi mukongi vakataura iwe kuti maguta mazhinji muSouth Africa zvikamu makumi masere kana yatingati 80% azara nevanhu bva kune dzimwe nyika 80% maforeigners takanzwawo mutungamiri wenyika weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachitaurawo mwedzi yaperai vachitaurawo nyaya yekuti vanobva kune dzimwe nzvimbo havanawo kutaura nezita rekuti vanobva kune dzimwe nyika asi vakataura kuti vari kuuya vauyi vanongosvikowaka mabhizimusi avo pavanoda vasina maresinesi vasina mvumo vakataura zvinofanira kumiswa saka vamwe vakuona kunga mashoko iwayo ari kuita kuti akurudzire vana vemusouth africa kuti aiwa vekune dzimwe nyika ndo vari kukanganisa magariro takambonzwa umwe mukuru wemapurisa achitaura kuti ndo vari kutengesa zvinodhaka kuita umbavha neumhondi nekuita zvechipfambi vachipomera mhosva zvizvarwa zvekune dzimwe nyika saka tiri kuona kuti nyaya iyoyi yadzoka zvakare zvinotyirwa kuti zvinogona kukonzera kuurayiwa kwevana vekune dzimwe nyika sezvagara zvichiitika kuti pane paita kurwiswa kwevanobva kune dzimwe nyika panoita kudeuka kweropa ndo nyaya tiroda kuti kurukure muri kwamuri ikoko tiudziwe kuti zvinhu zvakamira sei ndezvipi zvamuri kuitawo kudzivirirana sevana vezimbabwe kana sevana vekune dzimwe nyika muri kuungana here muchiitawo chirwirangwe tinenichida kunzwawo zviri kufamba sei mapurisa ari kubatsira here ndo zvatoda kunzwa Gibbs.
Yeah, I think we've got one of the truck drivers on the line. I think we've got two of them. The first one is Patrick Mukwaza. You can talk to him maybe.
Tinamkoma Patrick Muna Makwaza vari parunhare zvakare tinamkoma
Solomon
vari parunhare zvakare vese vachairi vari vana veZimbabwe vari muSouth Africa totanga nekuti mukoma Solomon makadi how are you linjani
Siyaphila jonga makasimbere jonga kunjani kithi
siyaphila kakhulu mfowethu singazi kweni
manje strong
ndizvozvo tonzwa kuna mukoma Patrick Muna Makwaza makadii mukoma
nosimba baba jonga makadiwo kuri sei kwamuri
aiwa stinas kuona linjani wena
aiwa ngiyaphila
siyabonga kakhulu
yes kaze ngawe baba Solomon so akusitshele sibili sizwa kuthiwa ke okungapho kungani kulethusile sibili akusitshele ukuthi kumenjani njalo kuyini okade ubhekane lakho Soke wena khathesi ususuka ngizokuthwa ke uyesaba sibili subona ngani ungangcono ekhaya
mina bese ngivuka ke ofisini kahle ngiyafuna ihambe for good ngoba nje yabona ngilama kule kule imali esizwayo izinjani mina so ngifuna ukuthi ofisini ekhaya nje for 2 weeks ngibona ukuthi umuntu lo uya kuzohamba kanjani njengoba manje bona nje kunakho kunokhetho inkokheli zozomba ngazo zikhuluma inkulumo ezingarayithanga so into le maybe ingaba ngcono after ama election so abona emthini nje ababa ama families la yabona kungcono ukuthi umuntu akathe families ekhaya yabona ngoba nje into le ingavuka umsindo kuwe nje kunabantwana lapha nje bese kude imali akuna muntu owazi awungasizana njengoba sizwa nje president wakhona uthi ama foreigners avula ama shop njani kodwa ola lokho bebe banikezile ukuthi igunya ukuthi besebenzi labo bantu sikhe abasinikeza ama permits isebenzi bayakwazi ngiyasebenza i-driver kabese sesiwa yinkinga ukuthi yasebenzi ngoba mina ngiyasebenza sebenza inkampani engcono sizazikake engcono khona imali engcono sesiwa ngathi thina thiwa sikhathi imisebenzile ngiyabona ke manje indaba nje umuntu ekhulume ngendaba yama-election umuntu onanyamkhulu ukhuluma iqiniso indaba le yokuthi even yona-ansebangathi ayilatrik so abesibona ngathi vele ngathi yatrikisa zindaba le
Hayi siyabonga kakhulu ke baba Solomon uthi ungenile kuhlelo wasichazisela sithi kuhamba njani ungathinela kusasa baba Solomon
yeah
okay bye bye baba yeah so Mr. Solomon was that he was saying that he was actually caught in these disturbances while he was talking in Durban. So he says there are some people who told them that he had some friends. Mm-hmm. They were told that you know they have to leave South Africa because they are stealing jobs. And then he says they took a chance around midnight, you know, to say, okay, let's leave the place because it was surrounded by South Africans.
South Africans.
And it was raining. So he says they're lucky that they actually left that place. But then...
And they left their trucks there.
No, they went to their trucks. Yeah, because it was raining and they couldn't block the highway.
Okay.
So he says then, you know, the police are not helping much. Mm. He says the police appear to be xenophobic. And so it doesn't help matters. So he says, when you're in that situation, you're between...
Hard place and the rock.
That's right. So he says, it's very, very difficult to operate under those circumstances. And therefore, he was deciding to go home for about 2 weeks,
mm-hmm.
or then come after elections, or if the situation persists, he will just stay home. He says, you know, you cannot risk your life and, you know, leave your kids suffering. You know, and he's blaming the African National Congress of South Africa for actually, you know, fueling these kind of attacks.
Oh, yeah. That's sad. Let's hear from Mukoma Patrick Muna Makwaza. Mukoma Patrick, mungatu za kuti zinjaka mira sei, nukuti muswe muvuro. Magambo tu za kuti za zakati omei, na asi tonzo mshiti shunga za zakati nyewe nuke asi kwete kutitingati zinjaka gazikana. Zaka mira sei.
Magadi wajonga kandi mire.
Aiwa tiro wape nyu mkoma makwaza.
Aiwa hindi mwesimba zwanga wa mwete nda baba. Na uye muno mtebe ni nagati wame nekuti mwese nda so nukusha anda izo ziwasi. Awezi yo kuti dipapo ono bati wazo kuto si tungo karatango katira kedu kukwango wana kumperi kwa 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 kwa
Kutuku nza watu waru kupinda wa mudzimba, vachipukanyira wano mudzimba, nekupukanyo wa zvitoro, kana matak shop, zve wano wanenga wa siri shushara wa South Africa. Zviri kuita sei izvo?
Ya, izvo zvo zvinogona kuva zviri kuitika mumasupamaketi munzvimbo dzine matauni madhorobha mune zvivakwa zvine vanotengesa. Isusu kuno kuDurbani kuno kwatiri vari kunyanya kutinetsa ndevava vari kuti tiri kuvatorera mabasa avo ekudhraivha marori ndo vari kunyanya kushupa nekuti hatikatomboziva kuti pamberi pauri kuenda apo pakamira sei ukatosvika parobhoti rakaita kunge rakutochinja kuita green notombomira kumashure kuti ongozosvika nekupinda chete usina kumira nekuti zvacho zvakatomira kuteba nekuti hamudzimba kupinda vari kupinda unana spiriti pasi mutumbo ino yedhebheni tinotonzi vakapinda vakatotora zvinhu zvemumwe anobvawo kuzimbabwe vakamutorera zvinhu zvake mumuyamuya vakasiya vapfanya pfanya yembayame zvekuti zvinhu zvake hazvina kumbomira zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino. Nhamba yamunga confirm here kuti ndizvozvo?
Pari zvino izvi kuno kuDurbani kuno kuti nemukomana akabayiwa nebanga muna bhedhi mari pake Edward pahospital. Akaitwa maoperations vamwe vedu vatomboenda kunomuona nhasi masikati vachiti ake condition yake inenge iri nani. Asi chimiro cheoperation yachona hatiri kutyisa kana kutarisa haitarisiki nemaziso. Nekuti dumburesiri vanga vacheka dumburesiri zvekuti tinototenda mari kuti haana kuzonyanya kubayiwa pakaipa chaipo asi manhasi ari muchipatara akarara pamuteza izvo.
Ndewekuzimbabwe?
Ya, mukomana ndewekuzimbabwe tinosenza naye mudurbanimomo.
Very sorry. Saka mapurisa ari kubatsira hino kutanzwawo vamwe vambotaura mai manje vari kuti mapurisa anenge asiri kunyanya kubatsira.
Zvinoitika vajonga ngezviva zvinonzi mwana wamaita mwana wamai nekuti kutema kwevanomunomu naivo mapuriso vanenge vachitemawo Saka kumano muno mwangato masake kuti varidoma basa ndiye muno mwanto asapota wasi vanenge vachidzama kuti batira kabisira asi vanenge vachidoka kutoti varedzo nyika yavo kuti situation iri munyika mavo yakamira sei nekuti vakasvika pari kuitwa mademonstration tata vakumano muno vakavhara marodzi havasi kukwanisa kuti voudza vakumana vaya kuti bhikai mota dzamakaita apa idzi vanaonai vanogosikosikopaipai nekuti dzavo vachingotenderera tendero yose vanhu vanochengetedza asi chikuru chengoti mwana wamai mwana wamai hapana panga murekedza achipane ndana kutodoo kutoti adye saka ivowo vechokwadiwo kuti tichenzewo munomu havadiwo vanotidzinga tinofamba mumugwagwa imomumu haa vanotishungurudza tinoshungurudzwa zvokuti mapepa tinawo mapemiti hurumende yakatipa ekuchenza munomu tinoita nedzimwe 4 years dzatakapuwa mapepa ese ekuti tichenze munomu tinawo asi dzimwe nguva vakakumika vanogona ngokuudza kuti a mapepa awenawo aya asi mapepa ndese wotombotorwaana nepolisi otozobvanoguma wako womafezi womafezi wozoverifya wozodzoka futi zvinova izvozvo rakaita kuti kana naivo vachona vanenge vari kufarirawo kuti tisimudewo munyika mavo saka zvinhu zviri kunoita nekuti hatichaziya chavo chaivo patimire kuti toita sei napa
haiwa tinotenda zvikuru mukoma Patrick thank you so much That's mukoma Patrick Muna Makwaza is a driver based in Durban. Well, he's saying the same thing like what Mkoma Solomon said. He said they are working under difficult conditions because they don't know when they will be attacked. And he also says thieves are taking advantage of the situation during these disturbances because he says these are South Africans who are claiming that they are taking away their jobs. Some of them, they are saying, we are not attacking you, we are not taking anything from you. Just leave the truck and go. Take your belongings. But some thieves take advantage of the situation. They come and they tell you, get out of the car and they ransack your pockets, your bags, and the trucks. And he says the police are not doing much to help, though their presence sometimes helps to diffuse the tense situation. Uh-huh. And he said that there's one driver who was knifed, but fortunately he survived, but he's serious.
And that's a Zimbabwean guy.
Mm-hmm. Yes, and he says they are being attacked despite having permits that allow them to live and work in South Africa.
Very tough indeed.
Yes.
So we've got another truck driver, and that is Mr. Mdlongwa. Baba Mdlongwa, lichona njani? Isitshonile kakhulu baba Mdlongwa. So akutsho ke baba Mdlongwa ukuthi wena ngokwakho ubona zani isimo lesi sikwethusa kanganani?
Kuswa kube zina kiti mwa Mwela asiko se Zuzi Zekeli zilio kutu uwena Uwena uwe hapa Nao uwe hapa Do uwe hapa So abande sikuza na abande sikuza Aba sikuza
Manje nga seli kangilaya la weme shwe nisibili Sebe kubu zeba kweza kwa kikonoku Patina besiti ini Baba Mdlongwa Ubaba Mdlongwa mbona zani ifoni yake Ingani ya kumera So ke singazani sasimlozile asikhangele abantu lapha ke ku Facebook ukuthi bathini ubaba Mdlongwa siyambonga kakhulu but what we are saying is you know the language issue is the way they are identifying them so he says when they go to somebody they ask you one or two questions and then they can easily identify you and say no you are not South African so then they start doing whatever they're doing so he says they're now very unsafe and most of these guys work with them so they identify them and then let other people do the dead work. So that's another thing there.
Now, Shona Facebook gives we don't have much from our viewers except that they are asking us to call them because we have Memory Ruimbo Mukungwa. She gave us a number. She wants us to call. And Richard Mufupi, the same thing, he gave us his number. Then Mickey Joe Joseph Dube, he says, watching live from South Africa. That's in Hartsby Port, Dem. Then Standiwe Smelene Mutunzi, she says, we're the same color, but we're killing each other. Yo, how bad. Then V Towers Yeah, he sent us his number. He wants us to call her. And Grace Mambazo, the same thing. She wants us to call her. Mm-hmm. And Angelina Mtsoka from Durban. And she's also expecting us to call. We'll try to call these people, Gibbs.
Yes, we've got several people that are on the VOA Studio 7 in the Vele page. And one of them is Msunduzwa Ndlovu. The other is Polite Kwakuba Mamposa and Pamela Kumalo. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi utshona njani Dube sithone kahle sibili baba Pamela Khumalo singazi wena khona futhi unjani uMagwaba Moyo says can you call me right now guys then Martin Frank Sai uyabhala lapha jonga uthi lento enje uma kuzoba lama elections ijalo kwenzakala so all what he's saying is that whenever there are elections this happens then Sipho Lulunga writes linjani Dube siyaphila kakhulu mvuka Lunga lapho khona kona ngapho Mluleki Mlisa says, evening everybody, this is just for political gain. South African President Cyril Ramaphosa is failing to rule South Africa, so he must intervene in this issue. Then we've got another person that sent us a message. Vusi Mpofu, uri tubele njani yo, kunzima ukuphila emazweni, siyafisa ukuthi nga seZimbabwe. So then I think we've got a caller. Chonga kwenta.
Hello, hey, Magadi Mkoma.
Ndiwe ndimurede rimgowa.
Ndaka simba ndiyana avo.
Ndi mgowa zaka wapa pia.
Mkoma zaka, muri nyika ipi?
Ndiri South Africa u.
Eh, mugutari tu South Africa.
Ku PE.
Oh, PE inegeshin zichi. Port Elizabeth.
Elizabeth, yes.
Ndanda kufunga wati Prince Edward. mkoma tipe iyo zvamuno taura pamusoro pezviri kuitika mu South Africa izvo. Tati tipe iyo zvamuri kuda kutaura pane zviri kuitika munyika yamuri ye South Africa.
Ini ndirikumbira kune vakomana vari kudebhe nawo kuti suwa kana vakaona dambudziko rakadai rasangana nawo kwavari kuti vaibva kuzvidzivirira nokutiza kana vakaona kana pakaunganiwa. Nekuti vakomana muno vari kuuraya kuti zvekutamba.
Saka vangazvidzivirira sei nai mukoma nokuti tinoona kuti ava vanenge vachivarwisa vanogona kuuya vari kana zana kana kudarika iwe unenge uri mutyairi mumwe chete panguva imwe chete kana vanhu vaviri murori.
Zvavangatoita ndizvo zvezvo kuti kana vakatona.
Oh, his phone is dropping.
I think phone.
Sorry, Venga, but no part no quarter again.
Sorry, phone in Yambo Zima.
Hello.
Phone in Yurum Beta, it's breaker. Your phone is breaking. Sagatina Kunzuashim is a matter.
Okay. Dandro Guti, Kanavatina, Guti, Parana, Pah, Guchiga, Papaning, Padanga, New York, and I think of the movement, the other. Moja ya munhu ine insurance iva vana insurance saka kutiza neupenyu hwako munhu kunenge
okay thank you so much
ndamudzora tina zvatakanga nari kuna kutobva kuri kasuara kaoma
aiwa maita basa mukoma foni yenyu iri kumbodzima dzima asi takwanisa kunonga nonga zvishoma
murudi dzai.
Murukumbeta mchibreka, rega iti kufonere zvakare, we'll call you back. Hello, Gibbs, that's Mkoma Zaka, from he's in South Africa, Port Elizabeth, P.E. I was confused, I thought of P.E. Prince Edward School. yes, he says he's urging Zimbabweans to protect themselves, and if they cannot fight back, then they have to just abandon the trucks, because he says the trucks are insured. But most of these people, they are not insured. Even if you are insured, your life, you leave it once.
That's right. And they abandon the car.
Abandon the car.
And go home.
Make sure you,
Yes. I think that may be good advice there.
Yeah.
So let's see whether we've got some more people that are joining us here.
Yes.
On the VOA Studio 7 page, which is the English page, we've got some several people that are with us here. Stato says, I'm listening, I'm in Malang East. In Java, Indonesia. Huh. So we've got a guy in Indonesia. Then we've got Noel Maposa who says, good evening, guys. On live talk, I'm with you today. There's Musisiwe Moyo, right? Watching you from Pretoria, what these people are doing is very wrong. I guess this time they are doing the same xenophobic attacks that they've been doing over the years. Mm. So do you have another person there?
Yes, I think.
Yes.
Yeah, we have another caller.
So,
Mr. Azaria Dube.
Yeah.
Azaria. Yes. Linjani Baba.
Hello, Azaria Dube.
Yes, hello.
Yes, how are you?
I'm fine, how are you?
Yeah, which language are you comfortable in?
Let me speak in Shona, let me speak in Shona,
Yeah, it's all right, bro.
Okay. Yeah, ningati ku South Africa kuno kupaita dambudziko guru zvikuru ku Durban. Kuti tiri kuona kuti vagari vemuno South Africa nyaya yekamboti chaugwena minister yekuti maforena achichama yekuti muno muvachingoti achivaingosoma sezvo vachienda kumaelections. Ndinoona sekuti ndizvo zvinhu zvakakuti vagari vemuSouth Africa vari ku Durban varitora mukana vachitanga basa ravo rari kuita xenophobia nekuti pari zvino tine matrack drivers pakuvatataitibvunza vasvara zvomudzimbabwe zviri kuDurban vanokwanisa kuita 11 varohwa vakatokuvara kuti vagari vomuno vasingadrive matraki vanongori minzvombo yeDurban nyanga yanga yatanga iri kumatraki pane vatorora zvunhu vanosvika kuma22 kuita vamwe 7 vakuvara vanhurume madzimai zvavo hapana ati ataona ati akuvara asi vatorodza mafoni vakatorodza mudziri asi isu tisanganire zimbabwe inhu yacho muno South Africa yadzivisa minister of police muno South Africa asi tichinyamboenda kure vabvabva vangotipindura kuti South Africa haisi yakatendera zvinhu zvakaita sezvi kuti zviitike asi nyaya yachavona ndeyekutiko zvinhu zvava nepredizo zvichiitika sei South Africa isina kupindira panyaya iyi kana kuisa yavo kana izvinhu pamedia kana paredio kana patv kuratidzavo kuona kuti idambudziko guru vanhu vari kurohwa vanhu vari kuripa zvinhu vanokwanisa kuarika vafa kuti metro police imirirevo zvine simba kuti ikwanise kuti idzivire kuti zvosaenda mberi nekuti vatataura navo vatorwa namapurisa vanoti mapurisa acho vangasvika vari kuchini kuti mupfumike munyaya iyi yemanga madzokera kunyika yenyu asi vangori vanhu vasuva kuti havasina mari pavo pavari havasina kana midziyo munhu anombotimisa akatsika sekuisika toti ine South Africa inge kumasa kuti yaipindira nokukurumidza asi handizivi zvino kuti mamwe masangano ari muno muediaspora zimbabwe asvika pato pakutibeta kana kuti tidzivisechin mapato ano maministri vomuno muSouth Africa nekuti takatiwahii takatisiyanei
vadhuve imi mune sangano ramataura rezimbabwe human rights organization imiwo muSouth Africa muchimirira zvizvarwa zvezimbabwe misangano yakadii yamati mamboitawo sesangano pamusoro penyaya iyi uye zvii zvamuri kuwana
ndingati pari zvino ndanganisa ndapiwa mhinduro kubva kusangano rezimbabwe solidarity forum nezimbabwe political victims association namamwe atinavo vandazivisavo padande mutande ratinowanisa kutaura ndandati zvava zvakanaka kuti dei taimbosanganavo panyaya iyi tigoona kuti tinga inda mberi nenyaya iyi asi havasi vandipindura asi handizivi kuti ivopavari vangava papi ngoti netuenga chindimeta ndichazama kuti zvidini zvakatika nayo usiku hunohwu ndinovimba kuti naivovo nyaya iyi vanayovo sezvo isu tii tataivona tikapichini ide tanga tasangana tikataura siku vandipindura vangoti bete asangana papi hasati ava nezuva ratarongwa kuti tingasangana musi wakati
asi kusangana imi pachenyu kunobatsira chimunguva yakadai hamuoneri kuti zvakatokosha kuti munge muchisangana nemapurisa nevemasanganowo aivo vemusouth africa tinoimba kuti vane masangano ari kurwisa ivavo vangongoti tikutorwa mabasa vasina sangano ravari kushanda naro
kusangana tatingaita seafrica zvikuru kuti kana tikasvika tikanopa chipiro chedu kuministry of police takabatana sezimbabwe diaspora organizations zvinova nechiremerera zvikuru kuti vanotora nyaya kuva nyaya yakakosha zvikuru mavonero andinozviita nekuti vanowanza kukosha nengotinda kuimigration kana mukaenda makasangana semaorganizations saka kusangana kwatinoita kunobva kwapa kuti ivo vazvitore zvine simba zvinobva zvaoba kuti zvipinde kana pamedia vanobva vatozopinda ita kuti mapurisa apinde munzvimbo dzacho atore matanho avanowanza kuita avanoziva ivo kuti kana vakatora matanho awa zvingabetsera zvikuru kuti vanhu varete kuramba vachitambudziwa nekuti vanhu havasiri patsinga dzavo vamwe vanotori mudiondo vamwe varikuti vari mumapurasi vamwe vanotori vamadzimai vana vana saka iri dambudziko guru zvikuru kuti nyaya ndati ndichibvunza vati ndapana vakechi vatinavo ita zvinoizvi vatinavo tiri mudondo saka unoona kuti nekunhorera kunoita usiku ende kunombonaya vanotata kubatiwa nezvigwere.
Thank you so much. Wadube maita basa.
Tinotenda zvikuru.
Thank you. Gives Mr. Azaria yes. Dube is in Zimbabwe and he works with the Zimbabwe Human Rights Organization there. He says that they are planning to meet as organizations representing different nationalities and they are hoping to meet and map the way forward so that they can meet with the police minister and then speak as one voice. But he says that he blames politicians who are using this thing as a milestone for political gain. Yeah, because some of them, when they are campaigning, they attack foreigners. And the next thing, the people on the ground will now use that as a platform to attack foreigners and loot. And he says 11 Zimbabweans have so far been injured, while some houses were ransacked. And I think they are trying to see if that can be brought to end. We just hope they will meet.
Yes, I think we've got a caller. What is this? What is the caller? I think we've got a caller. It's Jonah. I'm going to talk to you.
Baba Magadi. Hey, Baba Magadi. Takasimba ndiani apa?
Ndiye Steven Murairwa.
Va Steven Murairwa, muri kufona muri kupi?
Ndiri kuBotswana.
Muri kuBotswana, tiudzewo zviri kuitika here kuBotswana zviri kuitwa kuSouth Africa izvi?
Kuno kwako uchine rinyarara rako kungoti vanhu vana achingomhanyapo nepapasi zvakasiya nezvekuSouth Africa. Vadaiti vari kuSouth Africa izvosambotaura namukoma vambotaura vachiti zvoda kusiya mota. Uti zvane upenyu hwako kana kufamba netsvimbo kana ukaona vaa kuvharira mberi kuona kuti tiraki dzikwanisa kuinda nepavari ipapo wotongoenda
wotongovatsika
unofasa
asi kaiwe manje unenge wavharirwa nedzimwe mota nokuti wari kuvhara mugwagwa nemange matraki mahombe chaiwo
anenge ari awo here kana ari vanhu vari kusiyawo matraki avo
vanosiya matraki vanokubvisisai vanokuburitsa murori yako. But rori yako iyoyo yashandiswa kuvhara mugwagwa zvekuti hapana mumwe achapinda saka murori imune musina munhu inenge yangovhariswa mugwagwa saka iwe ukasvikorowera ipapo ndionongokuwara mota yako yokuwara hauna kwauchatiza uchienda
ndiona sezvinoita vanhu vari kunoku kwatiri kunoku vanofoma zvimagrupu zvavo zvemawhatsapp groups vachikomunicata kuti pakati pakaipa teke pakati pakaipa teke saka vari kusouth africa vanofanira kungoita the same kana vasota vaenda kana kuti vachifamba nzira dzakati N1 kwakadai kana kudhebheni kwakadai kudhebheni sheri kwakaipa vanhu mazimbabweans vochiregera kuenda ikoko bcause haungapindi parisk uchida basa ka uchida kana ti 5,000 10,000 wosiya mhuri saka ipapo tachikumbira kuti ipapo mazimbabwe ngaabatsirani
ya aiwa tichangomagrupu tinoimba kuti vari kunzwa but I hope they've been doing this because the other time I think there's a location called Beria or something when they were attacked there I think they
teamed up
they teamed up and they helped each other through these WhatsApp groups. He's urging them to form like WhatsApp groups so that they can inform each other of places that are dangerous to go and I think it's something they've been doing. Thank you so much Mkoma Steven Maeta Basara gaiti tore mwa mtereri. Thank you. Hello, tinemwe mutereri parunare.
Makadi mukoma jonga.
Takasimba baba standiani.
Jonga admire huni.
Mukoma admire huni. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri muba mujebe ndikuenda mujobheg.
Muri kutori pamugwagwa izvozvi?
Nditori pamugwagwa izvozvi.
Pakanaka titaurire kuti mugwagwa muri kufambika hero.
Mugwagwa makanga mukata kutofamba usiku kuda kutotiza.
Kutotiza uko
nekuti dambudziko rakuita ndirekuti vanhu havane nzvimbo dzavakugarira like vana mareni mumakomo munoremerwa motikaruni ndomari kuya kumira muna M7 inokonekta 102 muzebheni ndomaareas avaitora mapizi emotikari saka vavhevaitoachanzi unogona kupiza hauna mapizi vanogona kuti nekuti dzimwe mota dzine dzatinova mapizi nedzakavhara kumberi.
But mkoma admire, iyo wari kuti imimi muri kuvabira mabasa. Pane mutemo here muSouth Africa urimo wekuti kambani inobvumizwa kupinza basa vanhu vakawanda zvakati vekune imwe nyika. Thank you so much, mkoma maita basa. Tunongo na mata kuti mufambe zvakanaka usiku iwo. Aiwa, tunoimba kuti saruzi zvikapera dzimwe nguva zvichanaka. Thank you so much.
Okay.
Yes, gives that admire Huni. Mkoma admire Huni calling from Durban. Actually, he's on his way from Durban to Johannesburg. He's driving. And he says he chose to drive at night because that's one way of trying to avoid these people. Yeah, he says there are some dangerous spots where they wait for trucks, especially when you are going uphill. They wait for you because they know you lose speed.
Yeah,
and then they block you there. And also he mentioned M7. I think that's a highway M7.
That's exactly where Solomon was.
Yes.
Yeah.
So he mentioned that.
That, yeah.
And now he says that the problem is the truck owners, they prefer Zimbabweans. Because the Zimbabweans, they work, even if the money is little.
They work.
Yeah, they dedicate themselves to whatever they are doing. And they can work long hours.
Yeah.
Yes, so that's
And that's one of the callers who actually told me this morning that, you know, what happens is that whenever some South Africans get paid, they go away for three, four days. And then, you know, now these guys will look for
foreigners. When he gets paid, instead of him going, he sends the money home.
That's right.
And he stays at the
work. Yes.
Okay, tinemwe mutereri ndiana ari parona rimukomandi ndiani ndimukomandi tete ndiana. Hello.
Hello, Jula.
Yeah, makadi iko. Ndiani
now.
Mukomadimaya uni Saka maapapi manje? Okay, ma utopina muJohannesburg. Yes. Aiwa, no kana masvika makusvika kwamuri kuenda tinofara nokuti tiri tichika kuti dzimwe nguva tichango tichipedza kutaura nemi muhamasangana netsaona. Problem. Aiwa, thank you so much, mkoma admai.
Okay,
thank you. Good night. Yes.
Yeah, we thank Mr. Admire for giving us that information. And on Facebook, remember that we are on VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077. Yeah, but if you want to 0129-2077. Sikusibonake abantu basilandelayo lapha ke eJonga. Isilomelo digolide chuma uthi sahlupheka thina amaZimbabweans. Kuzobuya ke Edwin Bebe uthi kunzima ukuhlala ukuphila kwemakhelwane. uzobuya ke uPamela Khumalo uyabhala laye uthi eZimbabwe siyahlupheka le goli futhi kuzima madoda silobani khona boke mfowethu
panapa gifts ndofunga mshini wangu amboti njengei saka uri mashure asi tina mkoma Nicodemus Matariro anzimani rakanaka watching from DRC Kolwezi then Leopold Makaka what a shame memory Ruimbo Mukungwa anzi inga zvakaoma kushikira rini nhai tenzi tichirarama upenyu hwekungotiza it's either tiri kutiza kurohwa oro tiri kutiza nhamo then Ishmael Ndebele ndingasitadza kuverenga zvavanyora deep Ndebele adairi Ndebele light ndaitamba nayo ya ndichakupa uzoiverenga then pana Oliver G Nyandoro Mazimbabweans we are in deep problems matambudziko ataka kusangana nawo awandisa kudarika numbers yedu zvazve kungoda anzi zvava kungoda ndezvekuti tinamate Oliver Nyandoro anzi zvangoda munamata ndofunga vari kutarisa matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kumusha vari kusangana nematambudziko emadutu mupengo cyclone idai vari kunze vari kusangana netsaona dzakafanana idzodzi gips
iye kuziva kakhulu ke siboneke ku VOA Studio 7 SQN lapho tisilani kwenyangazana magagasi tiri namhlanje singathi kumbe ubulembu bethu abuhambi kuhle
ngokuthi
uhamba njani
network yacho
ukuthi network yakho ngani yahlupa so ngothi nzame futhi jonga ngakuvola kudlala nje bona
muthi
sengkhona uSteven Munonzi says can you call me guys I want to say something today then Guda says I don't think it's about elections remember the Moi River incident where more than 34 trucks were burnt last year then Alec Marufu says I'm watching you from Zambia Justin Denga says, this xenophobia thing is very nonsensical. And then Noel Maposa says, I'm with you guys, the same with Masawi Kumirai. I guess we've got a call.
Yes, name Terry Ariparunare. Hello?
Who am I speaking to?
Makadi.
Yo, Faram Koma, Makadi, I'm Koma Jonga.
Ndakasibandia now.
It's Joseph, Zeremu, Marea.
Mkoma Joseph, muri kufona muri kupi.
Ndiri kuno kukumakopani, makopani, nepolokwani.
Pedwe nepolokwani ku South Africa.
Kumakopani ku South Africa, mgoma.
Tiudzei kuti zvakamira sei.
Mgoma, kuno kuzvinhu hazviri nani, kuno hazi hazvisati zvasvika. Asi tiri kungonzwa kuti zvichiri kunana Jebheni uko saka chokwadi tiri kurwadzwa nezviri kuitika izvi saka ndinoratidza kuti isu tiri muno hatigoni kuzvimiririra isusi tega saka taikumbira ini pfungwa yangu ndinokumbira kuti imino hama dzedu dziri kunze nedzimwe nzvimbo tibatsirane kuti tiinde kumaembasy tinodemonstrata ndomushoko redu rive nesimba ndozvambotaurwa nevamwe vemahuman rights vangaitaura nyaya yokuti vanhu vavanoda kuti vaungane vagogara pasi mushoko rive nepower saka izvozvo ndomaonero andaita izvozvo zvaidawo kuti inini ikoko ava vari ikoko kwavari vari kuzambia vademonstratewo tibatsirane takaizvozvo ndomaonero angu
saka mukoma Joseph wanhu vanenge vachidemonstrata kumaembasy enyika dzipapa
tikangoti vanhu venyika dzese ani tinongova dambudziko redu tese vana vezimbabwe saka izvozvi zvine dambudziko zvokutwanonyatoziva kuti tetaim dambudziko recycling isii kunokuku kuno kumakopani tinotobva kuunganidza zvinhu tibatsire vanhu toti kusara kwomwedzi zvinhu zviende kunobatsirao tiri paproblem apa topinzwa imwe problem futi saka hatobatarwadziwa tozoona kuti inini pachangu inii ndine vana 8 vari kudhebheni
zvandaa ndichikubvunzirai mukoma ndezvekuti
wadziwa tototarikira kuti dezagona kubatsirwawo nenii muri kunze
zvandiri kubvunza ndezvekuti muri kuda kuti vanhu vanodemonstrata kumaembasy esouth africa here munyika dzavari ndo zvandiri kukubvunzai
ndo zvandiri kutoreva vafanana kuti kuzimbabwe kuembasy yekusouth africa iiniko embasy yekusouth africa vamwe vozavakuva kumozambiki kuembasy yekusouth africa tidemonstra tiitiko imamutarisiwo here dambudziko ratinaro nezvo tine vanhu vari misini over 300 vakafushirwa vari muvha tiri kutamburira kuti pamarishoma yatinowana tiri kutumidzirawo kumba kuti tibatsirikewo tipa problemu yakamere munhu wotora munhu achibaa rebanga vanhu chivavo vari pasame problem saka izvozvozvo tiri kutirwadza izvi
ko vari kuita misangano vezvematongerwo enyika vari kupomerwa mhosva dzokukurudzira mhirizhonga ava muri kumbonzwawo here mavari kuita misangano
ndakazv
kuzinzwa president Ramaphosa himself akataura ari kumpumalanga zvakakorzera kuti vakomana varume somalia vadute kumpumalanga chimbi last or last but one asi zvabva mumashoko apresident chaiwo angari kumpumalanga last or last but one ndobva vasikala vanhu valuta vakaedza kuluta vakazorova kuti varume vaviri vechisomalia vanoita zvemashopa vakazorohwa ndobva vatorwa vaenda kupolisi takazobva tozwa kuti haikoti yemunomo yanga yataura kuti irika mhindurobva kunyaya iyoyoyo from mapurisa ziri agent saka semunhu wahangu ne ndiri kubata nguva dzimwe handangozva kuti yakaa sei amundo zvakaitika zvakakonzerengwa exactly napresident Ramaphosa ndakataura indaitozvizova was even myself hache kudzwa.
Thank you so much, Mkoma Joseph. Thank you.
Andizvi ndamborosaaeeoo123ondimorosekamkoma
ngoti idimu because tine vateereri vakawanda nyaya tiri kutaura nhasi iri kubata upenyu hwevanhu vakawanda.
Mkoma Jonga ndinomborosawo shamwari kushomiwa vanosedzanai kuno kumaoromatika kunoku kumokopani mwana wangu vana vangu vese vana Henry nana Maxwell Marea namadzimai vangu nemazioni ese ekukadoma kuti vakumatira matire ekuna hatinangomira zvakanaka nomhorosoo chine mbiri nomhorosoo vati hombe nemazioniaivakwana
vaviri vapfuura
zvinaziva kumirira zvakanaka izvi.
Thank you so much, maita basa Mkoma Joseph.
Namazinzwa fana apa vana Silas ava.
Thank you, Gifts. That's Mkoma Joseph calling from Polokwane. He says they cannot defend themselves alone, the Zimbabweans in South Africa. So he's urging those Zimbabweans and other foreigners in wherever you are in the world over to go and demonstrate at South African embassies against these attacks. And Tremwe Mteereri Parunare, hello? Hello?
Hello, Mkoma Joseph.
Takasimba, ndiyani warutaura? Sorry?
It's Papa Wulas.
Ah, phone in your good team. I'm going to drive. I'm going to window. And it's a. Okay, boys, the youngest room. You got data that was Zita out in demand.
Well,
I'm going to Wallace. So, Wallace. Thank you so much. That's Wallace. Wallace.
That's correct.
Thank you, Mkoma. Maita basa. Tipeo pfungwa dzenyu kana makatorwa nendimi dzese dziri nhatu English, Ndebele neShona.
Ndinogona kunyanya neShona.
You're right, inzwi.
Ndinoda kuti nyaya iri pomukoma Jonga iri kunesa in both ways. Iri kunetsera kuti varume ava vakurwisa nenyaya yekuti vanotorwa mabasa varume vaisarudza motikari patakatanga kushanda isusu tikanga kushanda taidriva mota dzakatisinga dhraivhi dzavakanga vasingadi saka chaizvoitika ndechekuti varungu vaizotenga mota itsva vobva vatiritsvagirowo munhu anosara nemota yauyi nayo iwewo utore yandatenga itsva saka chaiitika ndechekuti ivo nekusada motikari dzakashata waipesera watoro hama yako. Matambudziko raakuitika nderekuti vane mota nyowani saka vaakuona kuti makwerekwera haafaniri kudraivha mota nyowani vanofanira kugara vachidraivha mota dzakashata saka ndo dambudziko raakunyanya kutitambudza iroro saka tapera Mkoma Jonga vana vevanhu vari kufadzwa.
Aiwa tinozvinzwa Mkoma Wallace. Zita renyu, your name Wallace is Wallace.
Wallace.
Not Wallas. No. Wallace.
That's correct.
Thank you, Mkoma Wallace. Mati muri muguta ripi?
Ndinogara kuDurban Mkoma, but currently ndiri kuno kuzvira.
Okay.
Kuenda kuNamibia.
Okay.
Hondo yese yakaitika tiri muDurban.
Aiwa, tinozvishuvira kuti zvipere nokukasika. Tinotarisira kuti kana sarudzo dzakaa dzapera, zvinhu zvichagadzirisika muSouth Africa.
Tinenge tapera Mkoma, because chakuitika ndechekuti vanhu vacho havachina nzvimbo yavanomira, havachina nguva yavari kuataka.
Thank you so much, Mkoma.
Saka mukada kutaura.
regulatory material. That's Mkoma Wallace. He says the problem is that these South African men now attacking Zimbabweans and other foreigners. They used to shun the trucks that these foreigners are driving.
Yeah.
Now that the foreigners are driving new trucks, and these guys, they want to take over. Yes.
Sikasizwe lapha ke
izwi. Yes, panengwe mthele.
Yebo lo munye osecingweni lapha ubaba uthi sizulobani. Eh kunjani mfowethu kolapha?
Hello, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, lobani ecingweni.
Ya, uThamizulu, Thamizulu ngazulu ngana eJohannesburg.
Yeah, Thami, akutsho ukuthi ubona njani kwenzakala khona kumfowethu.
Ya, hey, yes, imalesi, hey, sibuhlungu kakhulu, wethu. Ngoba manje yabona ukuthi le nto mawuthi ayibhekisisa kahle, manje ama-politicians bayakhankasa for ama-elections, yabona. So ngemva kwenkulumo ka-president lapho Cyril Ramaphosa about ama-foreigners, of course, they know ukuthi labantu vele, they are always targeting, like, abantu bokufika because of imisebenzi and other stuff, especially with transport industry kanje. Ngathi most ama-trucking khona abantu basekhaya lapho ekakhulu abasemashonela nabadrive ama-truck lapho. So ngama-easy targets lawo ekakhulu eZimbabwe, you know, izwe lethu vele kahle kahle yile lihamba phambili ngama-foreigners ekakhulu kule ndawo ngase-South Africa. So eyi, isimo esinzima kakhulu lesi. So uma bakhankasa, of course, bethi ama-foreigners ahambe then abantu they are pretty special ngapha ngaseNatal, abantu bakhona bavele baphakama ngamandla esikubona lapha kunzima kakhulu voice.
So wena ngathi singapha useNatal khona ngapha?
Hayi, mina ngibest lapha eJohannesburg eBedfordview. Okwamanje ngapha hayi, isimo sethule khona le ngaseNatal, yikho lapho kuhlaselwa khona abantu abulawa kabuhlungu man.
Hayi, kuyazwakala kakhulu ke Zulu, sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba.
Yebo, ngiyabonga nami. Kanti ke mangikhala nami ngawo uhulumeni mani uyakhulu wakithi, angithi abona ukuthi most nakawekhini sebenzi then abantu bazama ukuthi ngaphandle kwamanye amazwe basake kubona izinto emazweni afana nawo Botswana. Eyi, abantu baphatheka kabuhlungu kakhulu uma ukuya ngapha asezweni lethu, kuba nzima kakhulu and ugovernment wakithi yena ayikho nje into asisizwa ngayo, yabona. So uma sesifika ngapha angithi abona uthole ukuthi emakhampanini ngapha uthole ukuthi sisebenza ngabantu basekhaya foda kufika 20 then yikho kugcina kukhoza manje kube nengxabano phakathi nabantu.
Ye, hayi, siyakuzwa kakhulu baba, ungadinwa kusasa.
Hayi, ngibonga kakhulu, ngithanda umsakazo lapa.
Hayi, lathi siyalithanda kakhulu ukuthi lihlala libuya ke kuhlelo lolu. Bye-bye baba. Yeah, so according to Thami Zulu, all this is electioneering, is caused by South African authorities. So he's not happy at all. He says targeting truckers or any foreigner is very unfair, you know, because people go there to work and at the same time they generate a lot of money for South Africa. And so he says, no, it's not good. And he says what's normally happening in KwaZulu-Natal is always bad because people are killed in most cases. So he's a very unhappy
and the
person.
Bad thing gives is that these people, they have permits to work in South Africa. They're in South Africa legally.
Like what Solomon was saying.
And they're still being attacked.
Yes, Solomon and Mdlongwa, they have permits. And they're allowed to work there. But he says, you know, everybody is called Mshangani or Makwerekwe. So which is you know, something that is sort of like very fouling in other people's kind of, you know, scheme of things.
And what about Mkoma Joseph's idea of people going to demonstrate at embassies across the world, South African embassies? Do you think it's something that can be...
Maybe it may work and maybe it won't work during the election time. So, which means, at the end of the day, it depends on how the South African government is going to react to that. But in most cases, they can always ignore. If, let's say, the top authorities that are coming for elections, they were just ignored.
Oh, yeah.
Yeah, so that's another thing, yeah. So let's just wrap it up, Mr. Chonga. Yes, one of the people who are in the corner. Kulo baba ke uProgress Talutando Mpofu, uthi njani basakaza bahle. Into eyenzakalayo ebantwini bakithi ibuhlungu kakhulu. Asazi ukuthi senzani emhlabeni. Uzobuke uMthandeni Mqondisi Jibale, uthi laba bantu abala nkulunkulu enhliziyweni zabo. So ke ulobani khona pho ukugcina nje So we're out of time and we have to leave it there. We thank all our listeners who joined us tonight on Super 7 Live Talk. Join us tomorrow. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kande merin singa kangano wa terer wakwanza kupinda mchurongwa. Nemi mose mafundi kana kupinda mchurongwa. Tinoti mchurongwa ndesu enyu. Mangwana ndimiyo. Mara shakanaka.